Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 29 2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voviga magamba matatu vachiti vanhu vakawanda munyika vari kutambira mari itsva ichatanga kushandiswa nevanhu mangwana yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari haisi kutambirwa zvakanaka. Zimstat inoti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yawedzera zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti ruzhinji rweZimbabwe rwagamuchira mari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo iri kutarisirwa kutanga kuwanikwa mumabhanga kutanga nhasi vanhu vachizotanga kuishandisawo mangwana. VaMnangagwa vataura mashoko aya nhasi muHarare apo panga pachivigwa magamba enyika matatu anoti vanyasha Nash Dzimiri, Amai Grace Tsitsi Jagadu na Brigadier General Shadrick Veja pamarinda anoradzikwa magamba eNational Heroes Acre muHarare. Mutoro wedu nawo Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange paine kutsutsumwa kwakanyanya muvanhu pamusoro pemari yemaZIG kubva zvayakaparurwa nehurumende pakatanga mwedzi uno, vaMnangagwa vashamisa vanhu vakawanda mushure mekutenda vana veZimbabwe nekutambira kwavanoti vaiita mari iyi.
I commend all Zimbabweans for the manner we have adopted and are protecting the use of our own currency, the Zimbabwe Gold ZIG.
Ndinoda kutenda vana veZimbabwe nekutambira uye kuchengetedza mari yedu yemuno yeZIG kuti tinge tichiishandisa makorokoto Zimbabwe. Iyi imari yedu yatinofanira kudada nayo sezvo ichitipa chimiro sevana veZimbabwe.
Mari yemaZIG iyi yaendeswa kumabhanga nhasi neReserve Bank of Zimbabwe uye vanhu vanotarisirwa kutanga kuitora mangwana. VaMnangagwa vatiwo sezvo nyika iine mhandu dzakawanda, mwana wese weZimbabwe ane chijana chekuona kuti upfumi hwasimukira.
As we strive to achieve our national economic development goals, we are bound to encounter challenges.
Apo takatarisana nekuzadzisa zvishuwo zvedu senyika, tichasangana nematambudziko. Asi ngatibatiranei pamwe chete mukubatana nemurunyararo musenzekete wekuti nyika yese ibudirire uri patiri tose.
Asi mutauriri wesangano rinomirira vagari vari mumakanzuro anodarika makumi mana reResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMavela Sikumalo vati hazvidi n'anga kushopera kuratidza kuti veruzhinji havasi kufarira mari yeZIG.
Zviri kuitika zvinopa minduro zvega kuti vanhu vari kushungurudzika vachitadza kuwana machenji mumakombi. Munhu akakwira kombi anopiwa chenji yemabiscuits kana kuti mazepu kana aine mari yekunze ngatiti dollar maUS. Saka izvi zviri pachena kuti hapana kutambirwa kungaite mari inenge ichidai kutambudza vanhu.
Vaimbove mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vanoti bato riri kutonga reZANU-PF ndiro riri kutadzisa upfumi hwenyika kusimukira nenyaya yeuori.
Nyaya inofanira kugadziriswa inyaya yecorruption. Muno muZimbabwe upfumi hwenyika huri kubiwa nevanhu vashoma vanenge vachishandisa mapolitical parties, in particular the ruling party. Ndo nyaya inofanira kugadziriswa, nyaya yecorruption. mukaverenga auditor general's report inokuudzai kuti mari iri kubiwa munyika every year through illicit financial flows. Nyika yakarasikirwa nemabillion emadhora ekuAmerica.
Asi anozviramba izvi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira vachiti vemapato anopikisa havadi kuti nyika ipunduke.
Now the corruption vanhu vari kuona chero maminista anosungwa, hakuna munhu asingasungwi kana mhosva ichinge yangobatwa. Asi isu hatingauyi pano kuti tisore tichizotanga kutaurawo kuba kwekuisa opposition mumakanzuro, nekuti hazisizvo zvinoendesa nyika mberi. Chinoendesa nyika mberi ndechekuti isu naivo ngatibatanei pakuti panenge pane mhosva yabuda, ngatifumurei vanhu vachisungwa, basa richienda mberi.
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti verizhinji vabatane nehurumende mudonzo rayo rekuvaka nyika. Asi kuchitariswa kupikisana kwemapato ari mune zvematongerwo enyika, zvinokwanisika here kuti vabatane vaine chinangwa chimwe chete? VaElton Ziki, mukuru wesangano reThe African Cause Trust, vanoti
vanhu vakabatana hazvirevi kuti hatipokani pamaonero nekunongedzerana zvikomwe, asi hachingavi chunhu chakafanana nekensa inoramba iri muvanhu vedu. Zvinogoneka kuti nyika ino chero vanopikisa vabatane nevari kutonga kuti tiendese nyika yedu mberi.
Magamba matatu aradzikwa nhasi, vashaka Bvudzimiri, amai Jadagu naBrigadier General Veja vatsanangurwa navamunangagwa sevanhu vaida kuona Zimbabwe inoerera huchi nemukaka. Brigadier General Veja vakashaya nemusi wa16 mwedzi uno mutsaone yemumugwagwa, kuchiti vadzimiri vaive musori vakashayawo musi mumwewo vakurirwa nechirwere cheshuga. Amai Jadagu vanonzi vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vanonzi nebato rezano PF vakashanda zvakasimba kutsvagira bato iri rutsigiro kubva muna 1980. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZINSTAT yazivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yakakwira kusvika pazvikamu zvinodarika 50.9 nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 57.5% kubva pazvikamu 55 nezviga zvitatu kana kuti 55.3%. Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi inoongorora nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pasi rose muzvinafundo Steve Ranke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muno muAmerica vanoti mitengo yezvinhu yakwira nezvikamu zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nematanhatu kubva muzana kana kuti 2486%. VaHanke vanoti pasi rose Zimbabwe ndiyo iri pamusoro penyika dzose panyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro vesangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera.
Zvinhu zvakakwira ichokwadi, mafigures aya anoratidza nyaya dzeinflation. Inflation zvireva izvo kukwira kwemitengo yezvinhu zvichienzanisa neungava mwedzi wapera kana kuti ungava gwaro rapera. Ndinoona kuti vese vanoratidza kuti zvinhu zvakakwira mitengo, chinova ndicho chokwadi. Asi ndinoona kunge hangu mafigures avaHanke aya anenge azokwiririsa zvikuru zvinenge zvaakuzaradza kuti upfumi hunenge husitori kufamba zvachose. Ndinoona kuti mafigures chaiwo chaiwo anenge ari pakati peawo atiri kupiwa nehurumende, atingati ariwo pasi zvakanyanya neawo atiri kupiwa navaHanke anovawo kumusoro zvakanyanyisa.
Sei pachizoita musiyano wakakura kudai pakati pemafigures maviri aya?
Zvinoitika zvikuru sei munyaya dzemasvomhu idzo dzidzi dzekuti tinenge da kuona kuti mastandards avanenge vachishandisa kana kuti zvinhu zvavanoshandisa kucalculata inflation yavo zvakafanana here atingati mainstruments achona kana zvishandiswa zvacho. Saka tinoona kuti zvishandiswa zvavanoshandisa zvakasiyana, uye zvinhu zvavanotarisa kuti vabude nefigure ravo zvinenge zvakasiyana. So kuti vamwe vanenge vachitarisa mitengo yezvinhu zvatingati zvashandiswa nevanhu zuva nezuva atingati mabasic commodities, vamwe vanenge vakutarisa mitengo nezvimwewo zvinhu zvinenge zvisiri mabasic commodities.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro wesangano recenter for disability rights vamasimba kuchera vachitaura vari parunare kulondon nataboka ncube westudio 7. Munyika maita gakava guru panyaya yesarudzo dzichangobva mukuitwa muMount Pleasant neHarare East dzakakundwa nebato reZANU PF. Izvi zvakatevera kubuda muparamende kwakaitwa nevaive nhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kuti CCC muzvarifa dzaimahere nava Allen Markham. Vaviri ava vakabuda mudare reparamende vachitsutsumwa kuti ZANU PF yainge yoshandisa vasori kuparadza bato rinopikisa. Asi ZANU PF vari kuramba kuti ndivo vakakonzera zinyekenyeke muCCC. Vachinyora padande mutande ravo reX vaDavid Coulter, vanova meya vekubulawayo, vati ZANU PF yakakunda musarudzo iyi nekuda kwekungobuda muparamende kwakaita vaviri ava. Asi vachipindura muzvare mahere varamba mashoko aya vachiti vaCoulter vakanganwa chazuro nehope sezvo vasiri kutaura kuti ivo nevamwe vakabuda mushure mekunge nhengo dzeCCC dzadzingwa zvisina tsarukano mudare reparamende, vamwe vachirohwa nemapurisa uye vamwe vakaita saBishop Masaya vachiurayiwa, vamwewo vachipambwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wechimwe chikwata cheCCC vaPromise Mukwananzi.
Tinokata madzi zikuru remashoko avaCoulter nechikonzero chekuti zvigaro zvakasiyiwa zvakasiyiwa mushure mekunge vachabamwe vaita zvisiri pamutemo vachishanda navamunangagwa kudzora vanhu vakanga vasarudzwa semaMPs nemakanzerars kuvabvisa zvisiri pamutemo. Saka ava vakaratidza kutsutsuma ndokuzobva pazvigaro zvavo vachiratidza kuti sarudzo dzenyika dzanga dzisiri kuremekedzwa. Muonero weruzhinji hausi kuremekedzwa munyika ndochikonzero chikuru chakakonzera kuti paite mavhakansi mumaconstituencies ataukwa.
Ko zvavari kutaura zvekuti vaifanira kurwa vari mukati meiro dare reparamende zvaakaita vamwe vakasara
vachigwachi nendara yekuti parliament demokrasi yeparliament chaiyo takaona kuti yanga yakumbikidzana maparlamentarians anga asingakwanisi kudiscasa kana kupfunzurudza maissues aiitika panguva iyoyo. Zvisineiwo muonero wavowo kuti vakarangwa vari mukati varipo vamwe vari mukati vari kuzama kugwa varimo, asi izvozvo hazvirevi kuti vakabuda vakanga vasina kodzero kana kuti chikonzero chakadzama chekubuda.
Asika vamwe vanopikisa vari kuti izvi ndoo zviri kuratidza kuti vanopikisa vebato renyu havana kubatana kunenge kunongoitwa madiro ajojina zvinozopa ZANU PF mukana.
Zvandingakuudzai ndechekuti vachavamwe akanga ayasiri mhemba kana kuti mhengo musangano wedu zvakaitwa zvakanga zvisiri pamutemo.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC vaPromise Mukwananzi vachitaura vari parunare muHarare. Vachabangu vanoramba vachitivo vainge vari nhengo yebato iri kubva kare. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Zvatiri kuona zvinongoratidza kusanzwisana kuripo pakati pevari kubato kana tikati mapato vanopikisa muZimbabwe. Izvi zvakonzera kuti tione ZANU PF ichikunda kekutanga mumakore akawanda chaizvo muguta reHarare munzvimbo dzakaita seHarare East neMount Pleasant. Vanoti dai vamwe vasina kubuda muparliament vanodaro nevasingatenderani nazvo vese vanogona kunge vaine mashoko akanaka, asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti zviri kuitika mubato rinopikisa zviri kusiya ZANU PF ichiwedzera kusimba, ivo vanopikisa vachiwedzera
Asi izvi mungati zviri kukonzerwa nayo vanopikisa here kana kuti ZANU-PF ndo inenge iri kupindira isingadai zveutongo wejekerere?
Zvine paviri, asi chandingade kuudza vanhu ndechekuti hongu ZANU-PF ingange ine painopindira. Asi kupinda kweZANU-PF hunge atenderwa kanayo vanopikisa. Saka ivo vanopikisa havagoni kungochema vachingoti ZANU-PF yazovadai, ZANU-PF yavadai. Ivo pachavo havana kubatana, ivo pachavo havana rine.
Saka pangagadziriswe sei kuti Zimbabwe ive nyika ine utongo hwejekerere?
Panotoda kuti tombogarwa pasi. Kunyanya-nyanya iye zvinezvi maelections asati apadyo. Vanhu vochiisa pfungwa pamwe chete, vobatana. Chimwe chakanetsa mubato rinopikisa inyaya yehupikidhoga. Saka nyaya iyoyo yotaurwa. Nedzimwe nyaya dzese dzinonetsa idzo dzekurwisana dzekusabatirana pamwe chete nedzimwe dzakanetsa kumashuroko dzotaurwa pamwe chete dzozerwa kusvika vanhu vanzwanana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paSkwane University of South Africa vari parunare kuPretoria. Chirongwa chedu chatiri kuparura nhasi chinotarisa nyaya dzezvouori muAfrica. Tiri kutanga nekutarisa zviri kuitika muSouth Africa, umo mune kurudziro yekuti vanenge vafushunura vanenge vachiita zveuori kana kuti mawhistleblowers vachengetedzwe kuti vasagume vave mukanwa mamupere. Mumwe mudzimai wemunyika iyi aishanda kukambani yehurumende yePassenger Rail Agency, Martha Ngoye, anoti akafushumura uori waitika mukambani yaishanda iyi, asi akabva arasikirwa nebasa, uye izvi anoti zvinomushungurudza mupfungwa, uye anoti zvirukanganisawo mwanasikana wake. Asi apo mudzimai uyo achiri akamirira kunzwa kubva kumatare, anoti ari kumboshanda nerimwe sangano rinochengetedza vanofumura uori, Rewusu Blower House, rinobatsira vanenge vashungurudzwa vakamangara uori. Dzimwe nguva vanenge vafushumura uori vanourayiwa. Semuenzaniso, muna 2021, mwemushandi wehurumende Babita Diokarana akaurayiwa panze pemba yake mushure mekufushumura uori mubazi rezveutano. Mumwewo akafushumura uori mushandi wehurumende aishandira kambani yendege yeSouth African Airlines, Cynthia Stimpel. Stimpel anoti vanhu vanofushumura uori vakakosha zvikuru mukupedza dambudziko iri. Hurumende yeSouth Africa iri kutendawo kuti zvakakosha kuti pave nevanhu vakazvipira kumangara kana paitwa uori. Imwe nyanzvi munyaya dzezveuori, Dr. Ugliesa Radulovich vepaUniversity of Johannesburg, vanoti panoda mitemo yekuti vanenge vafushumura uori kana kuti mawhistleblowers vachengetedzwe, uye panodiwawo kuti parangwe vanoda kuvakuvadza kana vayanikwa pachena. Vanhu vanotaura kana paitika uori vanonzi vakakosha zvikuru mukuurwisa, uye munyaya dzeutongo hwejekerere. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVoice of America, iHassan Afeji. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika gumi nenhatu dzemuAfrica kusanganisira South Africa dziri kupinda musarudzo gore rino, uye vanhu vari kukurudzirwa nekuyambirwa kuti vangwarire nhau dzekunyepa pamusoro pesarudzo dziri idzi. Zvinonzi pana vanhu vari kuburitsa mashoko enhema vachishandisa humizha hwechizvino-zvino kana kuti artificial intelligence. Asi rimwe sangano rinonzi Campaign on Digital Ethics kana kuti CODE riri kushanda nevatori venhau kuSouth Africa kuti vazive kana pachinge patumirwa mavhidhiyo kana mashoko enhema. Thank you. Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mwedzi wevana vanoronoka kukura mupfungwa zvinoenderana nezera ravo kana kuti autism. Vabereki vanokurudzirwa kuti vanyatsotarisisa vana vavo sezvo chirwere ichi chichinonoka kuzivikanwa kana kubatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Autism chandingataura mavelasi chirwere chekuti kuZimbabwe changa chisina kuwanda zvekuti tingava nezita rataichipa kumuchishona. Asi autism chirwere chatingati developmental condition inoita kuti vana vasava necommunication kana kutaura sezvinoita vamwe vana vanenge vachizvarwa, vanenge vari kind of disconnected from vamwe vana. Ndizvo zvandingataura, pangava nemazita azomuka asi chirwere chatakakura tisinganyanyi kuona.
Vabereki vangaziva sei kuti mwana angange aine dambudziko iri rekuva aine autism?
Chinotoitika Marvelous ndechekuti chirwere cheautism chinoonekwa nemasymptoms kana zvinotarisika zvinosanganisira kuti mwana anenge asingataure pamatanho akasiyana siyana paya pa 6 months pa 9 months zvinoita vamwe vana vazhinji, uyezve anenge achiratidza kunge pamwe asinganyatsekunzwa nekuti iye anotooperate mue different universe yekuti iyo normal communication is one of the things chinenge chichisafa, uyezve anenge achiita atinoti repetitive activities, pamwe anongofarira kuita that one thing but zvimwe zvese zvaitoita kunge mwana ane misikanzwa haateereri nokuti anotongoraramawo in a different universe.
Tinonzwa vamwe vabereki vachichema chema nyanya kumusha kuZimbabwe kuti vana chiremba dzimwe dzenguva vanotora nguva kuti vazoziva kuti mwana anenge aine chirwere ichi. Munoti vabereki vaite sei pavaenda kunoona vana chiremba?
Chandingakurudzira Marvelous ndechekuti vabereki pavanoenda kunoona vana chiremba paya pamaregular check-ups vana vachikura, vanofanira kutsanangurira kunana chiremba zvavanenge vari kuona zvisiri normal pamwana. Izvi zvinosanganisa zvatotaura kuti kana vari kuona kuti mwana haateereri zvakanyanya, sometimes we might just say mwana ane musikazwa, but sometimes it might be because ane disability kana kuti ane this condition yeautism. Saka chandinenge chikurudzira ndechekuti ngavatsanangurire vana chiremba kuti mwana uyu haasi kuprogressa zvakaita vamwe vana. You know, most families vane more than one child. Saka unokwanisa kuona kuti mwana uyu akasiyana nevamwe pakuti patinotarisa kuti anga ava kutaura zvakakwana, haasi kutaura. Patinomupa mainstructions anenge arinomaignore. Sometimes it's not just stubbornness, but it's because pane zviri kuitika zviri kuita kuti mwana asakwanisa kufollowa mainstructions. Saka chine chandinechikurudzira kuvabereki ndechekuti tsanangurirai vana chiremba zvese zvamunoona zviri out of place pamwana, because vana chiremba pamwe vanenge vane 20 minutes nemwana zvatopera, havakwanisi kudetecta those signs and symptoms dzamunee muri kuona sevabereki kumba.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nyaya yevadzidzi vemuzvikoro zvakawanda zvepamusoro-soro vari kuratidzira vachitsutsumwa nezviri kuitwa neIsrael kuGaza. Vamwewo vana vechiJu vanoti havachakwanise kuenda kunodzidza zvakanaka nekuti vave kutyira upenyu hwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi miyadzi zvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paHoward University muno muAmerica.
Ndingatikuratidzira kuratidza kusiyana kwaita generation mhuri muno muAmerica. Vastudents vadzidzi vari kurwadziwa nezviri kuitika kuPalestine, saka vari kuratidzira sapoti yavo nekutsigira vari kuPalestine. Vari kushungurudzana futi nezviri kuitwa nenyika yeIsrael. Asi panika kusiyana, vamwewo vari kutsigirawo Israel yacho. Zvasiyana nevabereki vavo negenerasheni yavo vanga vakashingawo nekutsigira Israel.
Tiri kunzwawo vamwe vachiti vana ava ngavarambidzwe kuratidzira, vamwe vachiti ngavaratidzire. Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzakadai?
Bumbiro remutemo ndochinhu chikuru chainokoshesa kuti munhu anofanira kutaura akasununguka, munhu anofanira kuratidzira akasununguka. Ndozvinhu zvatakamirira senyika yeAmerica nebumbiro remutemo ndozvarinotsigira. Saka kuvarambidza kuti vaite zvavarikuita, vataure vakasununguka vachiratidzira, tinenge taakuteedzera hurumende yedzimwe nyika dzatinogara tichipokana nadzo tichiti vanodzvanyirira. Saka kaudzvanyirira kando kanorambwa nevakawanda muno muAmerica, zvisiri zvatakamirira senyika.
Tichitarisawo kuti mune sarudzo yemutungamiri wenyika muna Mbudzi, kuratidzirawo kungakanganisawo sei vaTrump kana vaBiden?
Varume ava vaviri mapozishon avo haana kunyanya kusiyana panyaya dzekuIsrael. Vese vanotsigira nyika yeIsrael. Saka ndingati pane ava vari kuratidzira vachitsigira vanhu vePalestine, havafari nevarume ava vaviri panyaya yekuIsrael neGaza. Asi pasarudzo pane nyaya dzakawanda dzasati tichitarisa. Hondo yekuUkraine, and chikuru kwandiri maondo angu nyaya inenge ichitarisa vanhu vakawanda inyaya yeekonomi yemuno.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari parunare muno muWashington DC. Iko zvino tochienda kune imi vateereri muchitiudza zvamunofunga.
Panhau yemazigi, hurumende yakafani nemukadzi anotakura mimba 9 manzi achingozvara mwana wacho mubva amuuraya. Vana Gift Mugano ava vane chido nenyika yavo. Vanzwiwo muvateerera zvavanotaura. Kana mukavachinjanisa ana Johni vacho nana Muturi muchinjanisa, kana mukazochinjanisa ana Peter kureserve bank iko, hapana chinofamba zvavangofanire huku iri kurarira mabhura esino. Ndikomburedi bongo soso kuchinyika ugurumonzi.
Ndiri mukomana wekuMozambique. Nyika yese yaipa. Nyaya yekushupeka vanhu haisi kunzvimbo wani. Kana kwedu uko kuMozambique uko zvaoma. Mumbori nane imimi makaita chikoro chekuti makakwanisa kuvhura chaneri kuAmerica. Ndo panoratidza kuti vagari vemuZimbabwe vakajija. Isusu kwedu uko hakuitiki. Kana ukada kutotaura nyaya dzacho unourayiwa. Vanhu vari kufa zuva nezuva, hazvitaurwi, hazvibudi panyuzi. Wangotaura unourayiwa. Kana ukavhota kwacho, ukavhotera Fererimo unourayiwa, ukavhotera Renamo unourayiwa. Nyika yaoma, ngatina mate. Munhu otomirira kuuya kwaJesu chete oponeswa, zvapera. Zvenyika izvi hazvina maturo. Vakarwira nyika havadi kubva pachigaro, vari kungoita madiro.
Ini ndodawo kutaura nenyaya izi, ndoda kutaura nenyaya izani vari kutonga nyika kuti vanhu veZimbabwe vangwara kana kuti tangwara. Chakachenjedza ndechakatanga, hama dzangu. Pamaiti pamabhonda yemu chititorera mahusa muchiti dzakafanana, taakuzvizive kuti iko zvinezvi muri kuda kutora mahusa kuvanhu. Monyeboketa seyakasene simba for 3 months or 4 months mechikorekta mari dzedu mari dziri kuvanhu dzemahusa mechisa muhomwe, mozorega mashisha yanyaya achichidonha manje. Izvo ndo zvisingachaiti, munhu wese wangwara zvisingamboiti. Tangwara taano chenjeri maiti ndi mega makangwara ainero zvinotangwarirana. Kusunga kwomunoita wako tinotoziva zvino kuti ndipi munenge muchitomhanya nekutochinja futi vamwe. Saka isu tinotomirawo nerumwe saiti. Tangwara nganhau rino dzinototaurwa rinonzi kuti musangane naachamisa namunangagwa zviteverai.
ZANUPF mangoromera nepropaganda handizvo zvinovaka nyika. Izvi zvokusoro imba muchiti chamisa wakakumbira masanction, vatsvangirai vachivapenyu maiti ndivatsvangirai. Nhasi maakuti ndichamisa. Ko zvino mbori pai? Iko zvino magadzira zigi. Maakuritanga kuriramba imi, maakutosungira vanhu kuti ngavarishandise. Saka isanction hereri kukonzera izvi zvamuri kuita izvi. Zvichingobvawo nemi vachoenga, pamakatorera vamugabe maifanira makadzokisera nyika kuvanhu. Poitwa maelections vanhu.
Aiwa, tinotenda vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiya imi naTaboka Ncube. Musakanganwe pachirongwa cheLive Talk, tiri kutaura nezvechirwere cheautism.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 29 Mabasa 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZiga. Uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe Zimstat lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamashumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga. Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abeCable News Network luveza ukuba abantu abafika esilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi umongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig, yona ekhangelele ukutholakala emabhanga usukusela kusasa. Utsho lamazwi eHarare namhlanje lapho kungcwatshwa amaqhawe amathathu emathuneni awe-National Heroes Acre. UPrasidis Jeremiah usethulela lolu daba.
Lanxa kulokukhonona okukhulu okuvezwa ngabantu phezu kwemali entsha le eyeZig lapho isethulwa nguhulumende uqaliseni kwayona le inyanga, uMnangagwa umangalise abaningi ngokuthi yamukelwe ngenjabulo.
I commend all Zimbabweans for the manner we have adopted and are protecting the use of our own currency, the Zimbabwe Gold Zig. Congratulations, Vakorokoto, Zimbabwe. This is our national currency and a part of the symbols of our national identity and our dignity.
Imali yamaZig ibikwa isiwe emabhanga namhlanje lebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lisithi uZulu uzakwandalisa uyayithatha kusasa. UMnangagwa uqhubeke ethi njengoba ilizwe lilezitha eziningi, kungalesi sizathu ikhuthaza inzalo yonke yaseZimbabwe ukuthi ibambisane ekuthuthukiseni inotho yelizwe.
As we strive to achieve our national economic development goals, we are bound to encounter challenges. Let us pull in one direction as a united and peace-loving people. The burden to develop our own country falls squarely on us.
Kodwa omela inhlanganiso yezakabizi e-Residents Association Coalition of Electoral Reforms, uMnumzana Mavila Sikhumalo uthi aludingi ukutshayelwa amathambo udaba lokungemukelwa kwemali yamaZig.
Njengezakhamizi siyathaba kakhulu ukuthi ilizwe leli libe le mali yalo, litshengise njalo ukuthi liyakwanisa ukuziyenzela izinto zalo lodwa. Kodwa ukubuya kwemali entsha akufuni ipropaganda kumbe omunye umuntu ukuze afune ekukhuluma ukuthi izinto zihamba kahle. Noma thina siyakwazi njengezakhamizi inkinga esihlangana lazo. Nxa sigada imithova siyabona ukuthi kathesi intsinti kakula. So sesibona thina ukuthi uhulumende wayesithi yena i-currency leyi iziki iba bhedi le gold lamanye ama precious minerals. Kodwa hayi, asikuboni lokhu kusenzeka. Sokusenza azathi backed by the security sector. Sibona amapolisa lamasota echaya abantu ama money changer ebaxotha ezindaweni lezo abasebenzela khona.
Wake waba umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uMnumzana Ostalo Seziva, yena uthi ibandla elibusayo eleZANU-PF yilo elivimba intuthuko yenotho yelizwe ngenxa yokuphatheka kwenkohlakalo. kota obona ngokwethulwa kwemibiko ebandleni elezano PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi amabandla aphikisayo yibo abavimba intuthuko yelizwe ngoba bengafuni ukubona liphumelela phansi kombuso webandla lakhe. Amaqhawe amathathu abekwe namhlanje abalisa umnumzana Nyashanash Zimiri, unkosikazi Grace Tsitsi Jalagu noBrigadier General Shadrack Veja. Abachazwe ngumnangagwa njengabantu ababekhwabitha ukubona iZimbabwe liphumelela njalo kulelizwe eligeleza uluju lobisi. UBrigadier General Veja ubhubhe emhlaka 16 ngenyanga edluleyo kaMpimpitho, kuthi uZimiri laye wabhubha ngalanga linye ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane oyichukela owe-diabetes. Unkosikazi Janaku yena ubikwa ebhubhe ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane.
Kusenjalo, uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZIMSTAT lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga sisuka kumachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3%. Kodwa ingcitshi yezenotho eyasemelika umnumzana Steve Hank uthi inani leli selikhwele lafika ku-2486% okulinani eliphezulu kwamanye amazwe wonke omhlaba. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lisanda kwethula imali entsha e-Zimbabwe Gold kumbe ZIG ngenhloso yokumisa ukuphela amandla kwemali yeZimbabwe. Imali yephepha kanye lamakhoyini zikhangelelwe ukuqala ukutholakala emabhanga kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights umnumzana Masimba Kuchera.
Impahla liqiniso ikhwelile eZimbabwe nxa siqhathanisa esasilakho ngenyanga ephelileyo lenyanga le esanda kwedlula kulokukhwela owenzakaleyo. Kodwa bona njengani ama-figures aweZimstat angaba aphansi kakhulu, ababa uhanki angaba aphezulu kakhulu. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi kwaba lokukhwela kwentengo.
Nxa sikhangela imbiko le, kulowo mahluko omkhulu kakhulu phakathi kwe-57.5 ekhutshwe iZimstat kanye le-2486% ekhutshwe ngumnumzana Hanke. Kutshoni ke lokhu, kungani kulo mahluko omkhulu kangaka?
Siyakubona ukuthi kwenzakala sibili nxa ama-economists bekhona bezama ukuthi baqhathanise ama-numbers behlanganise lokhu lalokhuya ukuze babuye le-format yabo kumbe le ndlela yabo eku-calculator intengo leyo. So uzabona ukuthi abanye bazangenezela izinto ezingaba ngama-basics calculation yabo, abanye bazakhipha okunye abangacabanga ukuthi ngama-basics. So khonokho ukwenza ukuthi i-result esingayithola after ama-calculations lawa isetshiyane kakhulu.
Sibona kusasa kuyikho lapho okuzaqala ukutholakala khona imali yephepha kanye lama-coin elizweni ezigi le. Libona sengathi ukutholakala kwemali le kuzaphathisa na kunotho yelizwe leZimbabwe?
Angibone uphathisa umnotho weZimbabwe masinya. Esikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi into ezincane ezinjengokuthenga amatamatisi emsiyeni kumbe ugadi public transport bezithathwa amadola ngoba bekungela mali encane okwesula idola ikhe. So zabona ukuthi abantu bazaba yini le relief ngokubuya kwama-notes lama-coins lawa. Kodwa uthi kungaba lo mehluko masinya, angiboni ukuthi kuzaba lo mehluko masinya.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights ubexoxa le-Studio 7 esebhilitane. Kweziphathelane leMelika, Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abe Cable News Network luveza ukuba abantu abafika isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi umongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Abafika phose isilinganiso esifanayo bathi balakho ukuvotelwa ngumongameli umnumzana Donald Trump hathi uBiden. Kodwa ezinye ingcwethi zithi akukacaci kahle ukuba abantu bazavota njani ngolwezi lonyaka kukhetho lukamongameli okuncikilana ababili laba. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Dan Moyo odabuke eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Kuyinto ekhathazayo kakhulu uma kuyukuthi atshengisa ukubana uTrump uyakhokhela umongameli Biden. Kodwa mina ngokwazi kwami ama-polls isikhathini esiningi awekho accurate ngoba it's a guesswork. Isample yabantu abubabhekile obasemplayo kuyadepend ukuthi usemplo abantu kuphi. That's why nokubona ama-polls ehlukana between different pollsters. Omunye ukubuya esithi yena ama-polls akhe athi, omunye athi ama-polls akhe athi ukuthize. Kodwa yes, kuyinto ekhathazayo kuma-Democrats ma kuyukuthi uTrump ulokhu ebonakala engumuntu okuthiwa uyakhokhela. Kodwa ma siya kumkhonomi ngaseqinisweni, umkhonomi wamanje e-America ungcono kakhulu by far udlula umkhonomi lapho uTrump ayebusa khona. Sitsho ma sikhangela imisebenzi, i-unemployment rate iku-lowest that is ever been. Iyakwazi ukuthi uTrump echiye umbuso i-unemployment rate yayisikubuma 10%, khona manje ikubuma 3.7%. So yes, abantu bangakhomplaina ngokukhuphuka kwentengo yezinto, kodwa imisebenzi lamanye ama-indicator omkhonomi akhombisa umkhonomi oqinileyo. Le dollar ma sikhuluma ngalo khona manje likhuphukile futhi again i-strength yalo ukudlula amanye ama-currencies.
Ye, masokunje-ke ama-democrats kumele enzeni njengoba usitsho usithi abanye sebengazani babona ngani awuhambi kahle?
Okokuqala, I think ama-democrats awenzi umsebenzi omuhle ekukhulumeni ngokuphumelela okomkhonomi okwenziwa yihulumende kaBiden. Esikhathini esiningi bavumela ama-Republicans ekutsheleni abantu ukuthi liyahlupheka and lihlupheka ngoba ngama-Democrats ayenza lihlupheke ngoba yiwabusayo. Eqinisweni okuningi abakukhulumayo ngamanga, but abantu ngoba abakhangelisisi izinto zonke kahle kahle bagcina bekholelwa lokhu abakuzwayo esingathi yi-propaganda. So ama-Democrats kumele ukuthi basebenze kakhulu ekuthini labo eyabo i-message izwakala emphakathini.
Umnumzana Dan Moyo ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Kusenjalo kusetshenziswa imibala etshiyeneyo kumabonakude kwezokhetho eMelika, kutshoni ke lokhu.
In U.S. politics, it's commonplace to hear about red states and blue states. In red states, the majority votes for Republican Party candidates. In blue states, most vote for Democrats.
Kwezombusazwe kwele Melika kulezigaba ezisekela ibandla lama-Republicans okubizwa ngokuthi ngama-red states, kube lezinye ezisekela ibandla lama-Democrats ezaziwa ngokuthi ngama-blue states. Ezigabeni zama-red states, abantu abaningi bavotela ibandla lama-Republicans, kuthi njalo kuma-blue states lezi zigaba ezivotela ama-Democrats.
U.S. television networks get credit for the shades of meaning. As color TV gained popularity in the 1960s and 1970s, networks started using color-coded maps to show election night results. At first, there was no consensus on which color would represent which political party.
Imibala esetshenziswayo yasungulwa ngomabonakude ngeminyaka yama-1960s lama-1970s. Waqala kungela kuvumelana ngokusetshenziswa kwemibala le.
But during coverage of the 2000 presidential election, most networks used blue for Democratic states and red for Republican. People then started using red state and blue state as political figures of speech.
Kodwa ngomnyaka ka-2020, ngesikhathi sokhetho lukamongameli, kwasetshenziswa umbala oluhlaza ohambelana lama-Democrats, kwasetshenziswa njalo umbala obomvu oveza usekelo lwama-Republicans. Abantu baqala ukusebenzisa imbala le yezombusazwe nsuku zonke.
Purple states, also called swing states, are a blend of red and blue.
Izigaba ezilombala oyiphephulu nezingawela kuma Republicans kumbe kuma Democrats. Izigaba lezi zilakho ukuvusa kumbe ukuwisa ibandla ngesikhathi sokhetho.
They're so evenly divided, they could tip toward either party.
Lokhu ngokunye okwenzakala kwezokhetho kwelemelika. Abenhlanganiso ephathisa emsebenzini wokuhlinza abalesimo sokudabuka kwendebe laphakathi komlomo e-Operation of Hope yakwelemelika bakhangelelwe ukuqala ukuhlola abalalesi simo andubana babahlinze kusukisela ngomgqibelo esibhedlela seMpilo General Hospital koBulawayo. Abantwana laba bazahlinzwa kungelambadalo, ukubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Mora, utshela iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuqala ukuhlinza abantwana abaneminyaka elitshumi kusiya phezulu. Uthi odokotela abazakwenza lomsebenzi kabasoze bahlawulise muntu ngoba beze lemithi yonke edingakalayo kusukela mhlaka 4 Nkwenkwezi. Umqondisi wezempilakahle koBulawayo, uDokotela Mafio Siyamuchembu, uchasisa isimo sokudabuka komlomo laphakathi kwawo eseCleft.
Cleft kutsho ukuthi ukuvuleka ukuba lesikhala. Lip yindebe kujayele ukuthi indebe yomlomo eyangaphezulu engahlangani, lokho kuthiwa yi-cleft lip. Palate luphahla kumbe ingaphezulu yomlomo angaphakathi, uphahla lomlomo ngangaphakathi. So cleft palate lapho bekungahlangani kumbe ukuba lesikhala ephahleni lomlomo.
Uqhubekele phambili esithi ukwelatshwa kwesimo lesi yikuhlinza umuntu isikhala sivaleke.
Kusana lo welatshwa kuphela nge-operation surgery. So abantwana abazalwa belomlomo ongahlangananga ephahleni lawo kumbe indebe engaphezulu engahlangananga abale-cleft lip and palate belatshwa nge-operation eyenziwa ngo-specialist surgeon ababizwa kuthiwa yi-maxillofacial surgeon kumbe o-plastic and reconstructive surgeon. Asilabo labo dokotela koBulawayo bakhathesi. So sibathola bevakatshile bevela ila eHarare kumbe kwamanye amazwe.
Iningi labazali abanabantwana abalesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo abenelisi ukuhlawulela ukuhlinzwa kwabantwababo. Omunye umzali olomntwana olesimo lesi ngunkosikazi Nompilo Nyathi.
Ngizalele khona apha empilo evele ekliptek. So ngithe ngizala bathi bazamu-operate baphinda bathi umncane mbuyela after 6 months. So after 6 months angizange ngithande ukubuyalayo ngokubani mamam wayenjengosimo. So kathesi sivele lihleli.
Unkosikazi Silobuntu Mpofulayo uthi kulomntwana odla nzima ngenxa yesimo lesi. Omunye njalo umzali olomntana owazalwa enalesi simo ngunkosikazi Charity Mudimba.
Ngizala inkesasezeni umntanami ngandisa nyoni nambelethela khonapha empilo eleklesilesilesiphalesi kodwa ausengibasakula kuthola ukuthiukangawuukuthi phela nxa samdlalela ndimthaze operasele 10 months.
Isimo sabantwana abazalwa bedabuke indebe laphakathi komlomo kasivamanga. Odokotela bathi lokhu kudalwa yikungakhuli kahle komntwana esiswini sikanina. Kulungiswa ngokuthunga lapho okudabuke khona. Abezempilakahle bathi bayasilela odokotela eZimbabwe abazi ukulungisa isimo lesi. Kungalesi sizathu abenhlanganiso le kubiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika, $3,000 ukuhlinza lokulungisisa isimo lesi eseCleft lip leCleft palate. Abenhlanganiswe Operation of Hope ebunjwa ngodokotela abadabuka emazweni anjenge Britain, India lamanye ivame ukuba lenhlelo zokwethekelela kweZimbabwe kanye ngomnyaka kumbe kabili besiyaphathisa abantwana labadala abazalwa belesimo lesi. Baqhuba umsebenzi ofanayo kweZambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikansili yedolobha lakobulawayo lamuhla ihlangene labo somabhizimusi lapho okucujungulwe khona uhlelo lokwakhiwa kwedamu elizabizwa ukuthi yi-glass block kumbe bophoma elikhangelelwe ukuthi lethele leli dolobho amanzi ngesiphangiphangi. Usolo dolobho wakobulawayo uCouncillor David Coulthard uthi uhlelo lolu luzasebenza kuze kufike umnyaka ka-2037. Njalo kuyabe sekudingakala ukuthi kube lamanzi avela kugwayi Shangani lezinye inhlelo zokusebenzisa amanzi kanenginengi ngemva kokuwahlanza eze-recycling. Ukuze sizwe okunengi okuhlafune emhlanganweni walamuhla osithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxelo Councillor Khalazani Ndlovu, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansilini yakobulawayo.
Ingxoxo bezikhona zingaso zaqala, bekuyingxoxo zesibili esikhangelele ukuthi ezanamhla kade sesisezingeni eliphezulu mpela. Sikhangelele ukwakha idamu le-glass block elibizwa ngelinye ibizwa kuthiwa ibhophoma elisematiberian south efilabus. Sikhangelele ukuthi ingxoxo lezi esibe nazo namhlanje sizazifinaliza before end of May. Idamu leli khangelele ukuthi lizaba lilamanzi amaningi azabuya ubulawayo nxa lingagetshwa. Ubulawayo kuzayehlisa izinga lokuswela kwayo amanzi, sabe sisenelisa ukudonsa amanzi amaningi kulelo damu.
Siyezwa njalo ukuthi lolu luhlelo olungaphangisa kulalo luyana olunye olukhangelelweyo olwemathebeleleni Zambezi Water Project, singabona liphela nini leli damu?
Time frame ayikabi khona on paper yet, kodwa ke thina ingxoxo zethu ikhansili lalabo abafisa ukusigebhela idamu sileqinisa ukuthi by end of May sizoba sesizicekile. Then njengoba likwazi thina siyi-local authority, siyathatha ke esikudiscussileyo sikuhambise phezulu ukuthi kwe-approvewa kuhulumende. Singaqeda ngo-May sesihambisa kuhulumende, nguye ozabe ezasidetekthela itest yokuthi siyaqalisa nini siyeqeda nini, kusiya ngokuthi yena uyasiphendula nini. Ngoba ngingathi sikhangele ukuthi liyasinika ama singaba la amanzi kulelo damu in 18 months, but 18 months lezo sithatha lapho esiqale khona ukugebha idamu. Asithi thina sikhangele ukuthi sizaphendulwa masinyane nguhulumende mhlawumbe la adonse izinyanga khonokhu kuyeluke kusifaka umthwalo onzima emahlombe. Kodwa uhulumende indlela esimkhangele ngayo laye ngendlela asizwela ngayo sinethemba ukuthi hayi lezi ngxoxo kuzaziphutshisa masinyane la efake isidingo.
Kodwa likhangele ukuhambisa nini kuhulumende lolu daba?
Udaba sikhangelele ukuthi luhambe kuhulumende inyanga kaMeyi ingakapheli. Inyanga kaMeyi ingakapheli ngoba i-council sizathi phinda sihlale enye ingxoxo mhlawumbe sibe le resolution ku-full council. From there sesihlanganisa amaphepha athile ukuthi ayenelise ukuthi ayefika kuhulumende. End of May thina kobulawayo sesesigqekile.
Kodwa lona uhlupho lwamanzi lunjani? Sikhuluma kanje.
Uhlupho lwamanzi kobulawayo kalukayehli, luqhubeka lusanda njengoba sisazi isomiso. Silokho sihamba ngama 120 hour shedding okuthi sometimes sigcina sisiba lenkinga zokuthi ama-pipes ethu laphana ma engaphampi kahle. Amanye amalokishi agcina ehamba more than 2 weeks engelamanzi, okuyilo uhlupho olukhulu osihlangana lalo izakhamizi azisathokozanga ngalokhu lathi siyakubona ukuba akusekho kahle.
Le madamu akulabubele.
Emadamu akulabubele ngoba izulu kalinangaphela. Sikhumbuzane njalo ukuthi i-catchment area yethu mathi south, mathi south kayilazulu.
Lo ngukansila Khalazani Ndlovu umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekansili yakoBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga oweStudio 7. Sokuyisikhathi sokuthi size imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Injani kuStudio 7, hayi nathi siyaphila lapho sikhona. Lapha ngilombono lapho mfundla ngibonise kuStudio 7 ukuthi hawo siphathi kahle. Izakhamizi zokoBulawayo bazithengisela amatamatisi, lokhu lalokhu abantu ukuthi bezama uncedisa ayimuli zabo ngoba vele kunzima. Akula kudla eZimbabwe kamendi yadinga ukuthi idingele abantu ukudla. Kodwa amapholisa omakhokhoba bathola bebathathela izinto. Into engabukekiyo ngathi kamendi yakwazi. Bada baphila njani abantu ba-avoida ubusela ukuthi kungabantu bengakhrethi ubusela. Kezidayiseli. Omunye engithengele ngalakho lami ngithenge ngithenge engalakho komunye. Kodwa bathola bebagijimisa imini yonke. Sithi into le impi.
Kanti uThembo Mohata kusengu-vice president. Kodwa hey sekwenzakalayo kuhluke bathona ikithi besindebeleni kunzima la madoda laka acting njengamadoda mana okay mongahadi benga-acting njengabafazi ini manje oyabuza uhambe ulandela kuphela njengomuntu odonswayo ongabonile uchivayo nguye osengu-vice president uchiwe ngakhe kuse-Iran kodwa uchivayo nguye sesimbona manje all over nguye usebhizi lomnanga kwaduze lokaminangapho uphi yena uThembo Mohata.
Studio 7, Studio 7, njani lonke balalela bahle siyaphila mbijana. Yazi, nxa ngilalela ubaba logulayo lo, oswele ukusuka esibhedlela, kuthiwa ngumalaki inkomo lo, umuntu ofuna ukusuka esibhedlela, uyagula lo. Agula, sikusigulela, gulela, gulela, ngokuthi khona ngale kogodlwayo, abantu amajiyampondo ukuthi bathatha ngaphi umuntu longaphelelanga lo, bezomnika isikhundla kwakhe kwezani lokho kube sihumanela thina. Engayisapotisani yethina bezanu-PF yethina bezanu-PF uzama ukuthini kade yikho le studio bamxotsha bamxotshe odwa ayivele ephambanisa iy'nhlelo zestudio akazizwa into eyikhulumayo akazizwa shema akazizwa shema abanye bakho-believe gawule labojoseph tuma bangcono bayawumana kodwa isikho lokho kukamalaki lokhu
abafakazi nabalaleli bakaradio 7 lesimanga ngabantu bezani laba abakhuluma manje especially lo kuthiwa ngumalucky Nkomo ethi ukuyikhulumela uthi eZimbabwe kuright yini e-right malucky Nkomo eZimbabwe ngoba ngisho zona iziphatha amandla zayo iZanu-PF iy'ngane zabo zifunda phandle kwamazwe akula zikolo yini eZimbabwe bona nxa begulile baphuma phandle kwelizwe akula maklinika yini eZimbabwe yazi yonke nje into elisikela yona ngamanga lina endaliyenza manje kathesi ungayibheka igovernment yakhona izindawo eziningi ifuna kubhadalwe nge-US dollar kodwa ithi abantu abasebenzise khona lokhu okuthiwa kumbe kuthiwa yini khonokho okuvuyileyo khonokho okuyimali abantu abasakufuni ngoba labo abakufuni.
Bingelele enkundleni ndiyitshona njani kustudio 7 hayi isihluku esenzeka elizweni sakithi ngesikhathi sombhuqazwe ngesikhathi kubhuqwa abantu basemathebhelelendi kwakubuhlungu kakhulu isihluku esesilaphana ambona ukuthi kukhona lapho esake sayenzeka khona umhlaba wonke jikelele.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kwemali entsha iZig ephepha leyamatshe ezabe isitholakala emabhanga kusukisela kusasa. Singayihlala kuyehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa utshayele ihlombe uZulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesina namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.